Tingati zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo patiri kufamba tichiita kurudziro ndezvekuti nharaunda dzedu zhinji vari kutora nyaya yeCOVID-19 sekuti haisi nyaya yakanyanyokura zvakaitawo zvimwe zvirwere zvakawanda wanda kunyanya nharaunda dzatiri kushanda. Saka vari kuti pakurudziro yekutwai kuti vanhu ngavaitwe vaccination, vanenge vachiita kunofanira nyaya kuti vaccination iitwe zvine simba kumadhorobha, sekuti panga pachiitwa mareports madhorobha mazhinji kuHarare, Bulawayo, ndokwainyotorwa kuti kune mastatistics akanyanya evanhu vanenge vachifa. Mukatarisa pa vanhu vapfuura 1500 vazhinji vacho vanenge vachiita kunge vakawandira kunzvimbo idzo. Saka munenge muchiona kuti panenge paitwa kana mameetings nekuti vanhu vanenge vari relaxed.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti chirwere ichinogona kudzoka zvine ukasha kechitatu,
zvekuti kuchaya third wave nezvimwe zvavanongofunga kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevanhu vaya vanoita vanoda kuita mari kana vanoda kungoita mukurumbira kunge pane zvavari kubatsira asi kusina nyaya yakanyanyokura sekudaro. Saka tiri kuona kuti ndonyaya yatinofanira kunge tichinyatsosimbirira nayo, tichivabvunza kuti vanoda here kuitwa testing, nekuti ndo imwe nyaya inenge ichiita mukurumbira, sezvo tinoziva kuti Presidenti nemamwe maopposition parties nevemamwe vakuru vemachechi vakatoitwa vaccinated pachena zvichionekwa vachibuda patv. Vazhinji vatikusangana vari kuti aiwa izvi zvekutaura nezvaana purezidenti vanoda kuti ivo vatungamiriri vavo venharaunda vanosanganisira masangano akazvimirira ega maticha nana mp vaite ivo vanoitwa vaccinated pachena vachionawo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kuitira kuti zvisangoita sezvekuHarare kana kuti zvevanhu vaya vanongobuda patv vanenge vasinawo chokwadi chekuti pavanenge vachinzi vavaccinatwa kana purezidendi kana vhaisi purezidendi vanenge vashandisa mushonga upi. Savada kuona maticha avo avanoswera navo kana kuti vemabhizinisi vatingati malocal based leaders ndo vanoda kuona kuti vatange kumberi vachiitwa vaccinated then ivo vozotevera. Saka tiri kuona kuti hazvisi zvinhu zvatingangoti hazvina maturo, nekuti ndo mararamiro anoita vanhu vazhinji vekumaruwa, vanhu vanoshandisa trust yekuti kana vakagara nemunhu wavanoti ndiye vanoremekedza vanoziva kuti kana zvichinge zvataurwa nevanhu vavanoswera navo ndo vanhu vanoti avatinga vatrusta.
Mungati kurudziro dzamuri kuita dziri kushanda here?
Kurudziro yatiri kuita inoshanda nekuti iri kushandisa trust. Zvekuti pakaita vamwe vanouya kuzoita kurudziro yatiri vanokwanisa kusatambirika matambirikiro atiri kuita nekuti isu tinenge tiri vanhu vanogara navo tine zvimwe zvatinomboita zvisinei necovid-19 zvatinenge tichibatsirana.